States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 Mbudzi 2023 makatera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Wakabatwa nenhengo dzezanupf dzozikamwa wakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pesirasa kupfanya mota dzaishandisa pamaelection amusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurisi.
Dzimwezve nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakapambwa nezuro kumabhuku muHarare.
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bane kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground.
Gore rino uwandu hwebadzidzi vekuZimbabwe vakatambirwa muzvikoro zvepamusoro muAmerica wakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kubva muzana kana kuti 18.7% tichienzanisa negore rapera.
Zvazvaradza kurimara iyo kwakaita tingati section 129k iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chimene inoshandiswa yega, panofanira kunge paine tingati maguidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyoyo zvichiratidza kuti tochiwo nemaprocedures.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti dendo Zimbabwe ichitevedzera bumbiro remutemo zvakakwana paidero pasina zvekudzingwa kwemakanzura mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwezve nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakapambwa kumabvuku apo dzaigugudza padzimba dzichitsvaga rutsigiro rwenhengo yadzo yesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita. Vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti motikari dzakashandiswa mukubvuta nhengo dzebato ravo dzakange dzakafanana nedzakamboshandiswa musarudzo dzapfuura navaScott Pedisaisa kupwanya veZANUPF. Vakufa hakutizwi vanoti umwe wevakapambwa Jeff Carlos akadzoswa arohwa zvakaipisisa asi umwe wake vakapfuma nei masaya havasati vazivikanwa kwavari kusvika pari zvino. Ngatinzwei vakufa hakutizwi vachitsanangura.
Takaita dambudziko nezuro tiri madoor to door sekuziva kwenyu kuti semabhuku tafara constituency tiri kuenda kunoita dzokoro resarudzo mushure mekunge ZANUPF nevamwe vari kushanda nayo waita kuti mabhuku idiclare vacant. So mukutsvaga rutsigiro rwekuti dzoke kumaelection emusi wa9 December takanowa nemusangano watikaita tichifamba door to door tichitsvaga rutsigiro nhaurirano nemaelection iwayo ari kuita musi wa9 December. So zvichiburikidza neizvozvo pane vamwe vedu vairi vakasara kumashure vachipesa dzimba dzemadoor to door kuchizhanja. So vachinopedzisa dzimba idzo vakabatwa nevasori vakabatwa nenhengo dzezanupf dzozikamwa vakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pesirasa kupfanya mota dzaishandisa pamaelection amusi wa23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurisi. Mota mbiri dzerudzi rwefortuna neeverest mota dzakaita silver neewhite twin cab yewhite. So mota idzodzo dzakabata vanhu ivavo dzikavakanda mumota dzanga dziri 3 so vakakandwa mumota 2 dzakasiyana.
Honorable Kufa hakutizwi
Nengo dzebato renyu dzakapambwa ndivanani?
Wakatorwa ava vanosanganisira Jeff Carlos akadzoswa nezuro akazosiwa nezuro akasiwa kwachabino kumapurazi akanoro arowa akakuwara zvisingaiti so akadzoka kanovhura doketi nearara b nhamba racho tikapiwa medical affidavit yekutende kuti abatsirwe kunorapwa asi umwe wacho akabatwa tapfuma nei masaya anowa nemakore 51 tiri mushishi kushungurudzika nemhuri ndichitaura nemi kudai ndiri pamba pavo nemudzimai wavo vamasaya mufundisi wechechi wakabatwa semunhu aitsvaga rutsigiro nesu tichibatsirwa nenhengo dzechechi but nanhasi tashungurudzika asati aona kuti ari papi kana tinzwe kuti ari papi so tamboedza kutaura even naiye sakupwanya tichimuudza kuti munhu wedu ngaanga achidzoka panzvimbo so auimbisa kuti chaitaura chikuru kwazvo chanhurukuro iyoyo ndichimuti mota dzako dzakashanda pasarudzo ndidzo mota dzakashandiswa zvakare kupamba umwe wedu so tiri mushishi mumabhuku tafara constituency tine kushungurudzika kwakakura zvakanyanya umwe wedu haasati awanikwa so taikumbira kuti nemoyo wamwari kudai mwari vatichengeteramo umwe wedu ari pakati pedu
sokuona kwenyu chii chamunofunga kuti chiri kuitika apa honorable kufa kutizwi
ndozviziva nguva yatiri yemaelection ZANU-PF iri kuitira izvi kuti iite kutyidzira nekuisa fear nekutyisa vatsigiri vedu nevagari vemabhuku tafara kuti varegedze kuzovhota musoelection kuti ivo vapinde neback door musoelection so isu tingoti kuvagari vemabhuku netafara mwari ndiye mupi weupenyu ndiye mupi zvakare wezvese ndiye munongedzi nevatungamiri weleadership so tongobhilivha sevatenderi kuti maelection akaitwa musi wa23 agosti mwari wangu akanongedza tinoramba tichirangarira kuti mwari acharamba achinongedza utungamiri hwavo so chakakosha apa chakakosha upenyu zvemaelection will come and go zvese zvinoitika but tichida kutarisira zvakare zvese zvichiitika kuti dai mwari wadzosa vamwe wedu wanzwisisa kuti zvesarudzo zvinopfuura zvichienda asi chakakosha upenyu nekuti vamasaya muruma ane mhuri nemhuri yake inoda kuchengetedzwa nekuriritirwa so taingoti dai wadzoswa pakati pemhuri yavo wazviriritire mhuri yavo zvepolitics zvinouya zvichienda uye zvakare ipfungwa yavo nesarudzo kuti vanga vachitsigira bato ravanodawo RCCC the Citizen Coalition for Change so ndopatiri nhasi taangomira kuti kuti dai zvaita wadzoswa pakati pemba yavo but muna mato wedu mukuri watinawo nhasi mazuva ranhasi
vanomirira mabhuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi vari parunhare nestudio 7 tichienda pamhembo iko zvino vakufa hakutizwi vaudza studio 7 kuti ivo nemhuri yavamasaya vari kuenda kunomhanyara nyaya iyi kumapurisa mangwanani ano sezvo maawa 24 apfuura vamasaya vasingazikanwi kwavari hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa vapaul nyati kana vasikotisa kupwanya sezvo kwange kwadoka asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ezanupf vafarai marapira vanoti bata reZANU-PF haripambi vanhu kana kuita zvemhirizhonga
isu seZANU-PF mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiri wedu vamunangagwa ane pachena vakati havadi mhirizhonga havadi kuti vanhu vapokane kana tichiita sarudzo ngatiitai sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana kana mhirizhonga kana nhau yetipusiri yechokwadi ngavaende kumapurisa vandoripota vabetserwa nhau iyoyo iteedze vanhu vakapara mhosva vabatwa asi chatinoziva ndechekuti TCC inogadzira nhau dzenhema saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi tinenge takuti isu ngaende kumapurisa mapurisa oferefeta kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nekuti veTCC varevi venhema vagadziri venyaya ndozvinonetsa
mukuru muhofisi yezanupf yekubudiswa kwemashoko vafare marapira vari parunhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata vatauriri veTCC vanoti vapromise mukwananzi navaaustralis sisiva pataenda pamhepo wandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvakatambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muamerica kana kuti mayunivhesiti nemacollege gore rino hwakakwira nezvikamugumi nezvisere nemuraudzo kana kuti 18.7% zvichienzaniswa negore rapera. Muzinda weAmerica muHarare unoti gore rino ra2022-2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muAmerica zvinoita chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1789. Izvi zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore negore. Nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti apa hapana chinoshamisa sezvo America yakagara yazivisa Zimbabwe isati yakwana kuzvitonga kuzere kuti ichabetsera vanhu veZimbabwe mune zvedzidzo kana vawana rusununguko vachiti ndizvo zvairi kuita nanhasi wese.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, hongu unonzwa unzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore sayakagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yeonio yaunda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pendirike pei inonzi tradition ino yakaomba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko. America yakabvunzwa kuti ingabatsira here kuti wanhu vangasununguke sei kuZimbabwe. America ikati iyo or chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika ukanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaamba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofanirwa chaizvo kunofunda kunyanya vanhu vekuZimbabwe.
Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino ukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sekuti pane chisipo here apo? Vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko, pane rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yawamugabe, wakati kwete isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuti kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kanari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu vekuZimbabwe ndozvavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu wanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo woendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisi kuenda nekuhurumende ba. And vanhu vekuZimbabwe vanoziziva kuti rubatsiro runobva kunoku harusi rubatsiro rwezano. Saka iyoyo ndingeke connection iyoyo kubatanidzwa kwevanhu vekuAmerica nevanhu vekuZimbabwe kwakasimba chaizvo pagrassroots. Saka masimba acho ari iyoyi tradition iyoyo kugara wachingobatsira directly kune vanhu vekuZimbabwe.
avo vange vari nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association rinoti mitemo inobata makanzuru munyika haisi kushandiswa zvakanaka, saka makanzura achingodzingwa-dzingwa sezvatiri kuona. Vanoona nezvemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kudzingwa kuri kuitwa makanzura hakusi pamutemo, sezvo mutemo uyu usina kunzi unoshanda wega asi unofanirwa kushanda wakabatanidzwa neumwe mutemo.
Tingati chitiko ichi tingati chinovhiringidza mashandiro emakanzuro kunyanyanyanya takatarisa panguva ino yekuti guta reHarare rine zvinhu zviri kurinetsa, kunyanyanya takatarisa nenyaya yekuputika kwembombi dzinofambisa tsvina uyezve nekushayika kwemvura uyezve nezvinhu zvakafanana neutano apo tiri kuedza kurwisa nyaya yekorera. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti tingati kuremadza tingati yatinoti iyo pachirungu kuhumiririri kana kuti utongi hwejekerere hwehumiririri, uyezve kutadza kuti tipiwe tsarangudzo dzakakwana maringe nemafambisirwo anenge achiitwa mabasa mukanzuro. Uyezve tingati meya veguta reHarare, deputy meya nemakanzuro aya ane rimwe basa ravanoita rekuona pachirungu yatinoti oversight pamusoro peavo vanenge vachishanda mukanzuro. Naizvozvo kutandaniswa kana kuti kubviswa kwameya nadeputy meya nevatedzeri vavo zvinove zvinovhiringidza mukufambiswa kwemabasa muguta reHarare.
Kubviswa-bviswa kwemakanzura emumaguta uku munokuona sei vaAkili, uye kuri kukanganisa zvakadini magariro evanhu vemuguta reHarare?
Tingati chinhu chatava tinocherechedza ndechekuti marecords aya achiri ari kuenderera mberi achishandisirwa tingati section 129K ichiverengwa pamwe chete nesection 2781 constitution. Zvinhu izvi zviri kuve zvinoitwa asi zvinenge zvine tingati pachirungu yatinoti cost kuvagari. Naizvozvo isu seCombined Harare Residents Association tiri kutamba tichitaura mashoko ekuti kubviswa kana kuti kubviswa kwemakanzura kana kuti kudzingwa kwavo kunofanira tingati kucherechedza kana kuti kurespekta vanhu avo vakava vanosarudza vanhu ivavo. Naizvozvo izwi remugari rinofanira kunge richive rinowanikwa tingati mukubviswa kunoitwa kuchaitwa avo vanenge vaelectwa. Uyezve zvakare tingati kubviswa kunoita avo vanenge vakasarudzwa uku kunofanira kuenderana nebumbiro remutemo section 68 constitution inotaura pamusoro pe the right to administrative justice, zvichireva kuti avo vanenge vanodzingwa vanofanira kupiwa mukana wekuva vanokwanisa kunge vachipa vanotaura uyezve rutivi rwavo, uyezve pacho panoitwa tingati pachirungu vanoti maprocesses kana kuti zvinhu zvinoita kuti paonekwe kuti mativi ose ave anonzwika. Naizvozvo mukatarisa marecords aya ingori tsamba iri kunyorwa nemunhu ari oga ongotaipa bepa rake obva ati ava vadzingwa basa. Hazvifaniri kureruka zvakadaro zvekuti munhu akaelectwa nevanhu vanosvika 50,000 obva angobviswa nemunhu anenge angofunga kwaari ikoko nechikonzero chekuti vanenge vachirwira tingati vari makakatanwa pamusoro pemasimba ezvematongerwo enyika. Izvi tingati zvinhu zvatiuve tinoshora, uyezve kune avo vari kuita zvinhu izvozvo zvinove zvinoshoresa, uyezve zvinhu zvinove zvinodzorera tingatibudiriro kumashure. Tingati iri tarisiro yedu yekuti kana vanhu vasarudzwa taakufokasa nenyaya dzebudiriro kuti avo vakasarudzwa vachiita nyaya dzebudiriro.
VaAkili, takatarisa guta reHarare ragara rine matambudziko aro akawanda. Kudzingwa kwemakanzura eguta iri kuri kuitei kuvanhu neguta?
Tichaona kuti marecords aya akutidzorera tingati pachirungu yatinoti munyaya dzesarudzo. Hurumende iri kuerunetsika mari yekuendesa vanhu kuzvipatara, yekuudza mushonga muzvipatara, yekugadzira migwagwa, asi muchaona kuti mari inofanira kunge ichive inoita zvinhu zvakakosha izvozvo yave kuendeswa kune kumaelections. Uyezve zvinhu izvozvo zvinoita kuti hurumende ive inoomerwa kushandiswa kwemari kana kuti zvinove zvinoita kuti bhajeti renyika kana kuti urongwa hwemari hwenyika hwuve hunoremadzwa zvakare. Uyezve kunyanyanya tingati nyika yedu hainyanyopefoma zvine musoro panyanyanya takatarisana nenyaya yeikonomi, saka naizvozvo kuenda kunotora futi mari iyoyo muchive munobvisa tingati ni makanzura akawanda kudaro zunu zunuwe zunu zorela tingati budiru kumashuri
mosha inga pomerwa ani apa wa akili
zunu hizo zuzo zwa wazwarati za kono zwa wazayanika kuremara kwa kaita tingati constitution yedu uwe zunu zunitemu zunirimunika yedu zwa wazayanika zunu hizo zopachena uwe zutiradi za kuremaza kano zwa wazwarati za kuremara kwa kaita tingati section 129K yoye constitution kutu aifane ungo chenu shandiswa yega panofana kunge paine tikati ma operational ma guidelines uyezo kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyo zvichiratidza kuti pochiwo ni ma procedures ekuti avanodzingwa kana kuti vanobviswa kunyange zvazvo kuti tikasira kuti ma political parties ndo anotandanisa asi zvini kana kuti kubvisa vanhu simba kana kuti izvire munhu runofana kunge richive runowanika uyezo zvakare panofana kuratidza kuti panofambiswa mapepa kwete kuti zvokungoti munhu anongofungidzira kuti ari kwaari otandanisa munhu akasarudzwa
avo vanga vari vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRubin Akili vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata mutauriri weHarare City Council vaStanley Gama. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekorera vave zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6939 vazhinji vavo vari mubuhera mudunhu remanikaland richiti kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. Munewsday sangano refood and agriculture organization rinoti vechidiki vanogona kubetsera mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu rekariba. Mukuru wefood and agriculture organization anoona nezvefisheries and agriculture munharaunda yekuchamhembe kweAfrica vavasco schmidt vanoti munzvimbo yakatenderedza kariba vari kushanda nevabereki nevamwe kusanganisa hurumende mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu vachiedza dzimwe nzira dzekubata hove. Munewsday makare vakafanobata chigaro chaauditor general amai Ria Kujinga vanoti gore rino mapazi ehurumende nemakomishini ehurumende vakatenga motikari kubva kumakambani akawanda asi motikari makumi manomwe nena 74 hadzisati dzapiwa kuhurumende kusanganisa motikari gumi nenhanhatu dzakatengwa mugore ra2021. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikunzwa hangu nyuzi idzo dzakataurwa nemusi wechishamidzo chinzidzo vamunangagwa vangofanana naketeka ivo nehurumende yavo, saka mustudio 7 toda kuti imwe munozivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti munangagwa hasi purezidendi. Kana motaura nyuzi dzenyu kushara pamusoro pamunangagwa nehurumende yati musati purezidendi vamunangagwa, zvoda kuti tigadzisane ipapo. Musati purezidendi vamunangagwa ivhe mati vakafanobata sakeeteka mosotsanangura kuti keeteka chinenge itaurwa kuti kudii nechishona vakumareserva havazivi vamunangagwa havasi purezidendi, ndo zvataurwa nesadhaki. Saka ndinokumbire papo nekukurudzirwa kuti mupabudise pachena kuti izvo vamunangagwa havasi purezidendi.
Kada kumbotaura pamusoro pelive talk. Palive talk mapresenters avo ngavangoreva nezvano vakatarisa uyo anonzi Masimba Mavhazo anotoda kutopedza programu yese achitongotaura ari iye ende taikumbirawo sisimavelasi kuti kana muchitauraka isi taida kutonzwa kusaidi kwetriplec bhikozi kuzanwa nemukana mukuru sayekuti vanokondrola mafed broadcasting ese, saka potai muchimukata anenge ari papo achingotaura nhema dzake.
Mungwanani akanaka shamarari mungwanani akanaka ateereri toda kundozvimatsura kureva nyaya ndode kutaurapo ngekuti anhu woye ngatisafokasa nenyaya yechavangu tisikafokasi nekubirwa maelekshen kwakaitwa maelekshen asina kutoi zvakanaka. Izvi zvakaitwa kuti mudisturbe ndxondo dzenyu imwimwi mufokasini nezvauyu mukangani kuziva kuti no tine maelekshen yakabirwa izvizvi muri kufokasani nezvauyu ndezviri kundorira basi izvizvi asi zvekuriwa kuma election kuriwa kuma election hazvisi kutsvalira manje kushadzitirwa ngeizvo saka ngativhurike ngatisaite chikukuatata zvinhu zvedo kungwara izvo
Maswera se pa studio sefe vateereri nevashamarari vose ini ndinoda kukurudzira zvangu macitizen ezimbabwe kuti ngavasaora mwoyo ngavasateedzera zvinoitwa nachavangu ngatirambe takabata patakabata usacharegedza chamakabata vakomana nevasikana chamisa chete chete
kasi wana mukoma tanonoka wande nana mukoma zvudu aiwa nevamwe vanotefenyura studio 7 ndiri kuda kutaura zvana mutsvangwa zvaari kuti vari kutsikira vanhu vari kumacha muzimbabwe chiitira hondo yepalestina neisrael vana mutsvangwa dei vatombobva pane zvinhu zvakaita saizvozvo zvigonekitwa hazvo nevamwe vane maoko akachena vana mutsvangwa vavapedza kubaya vanhu vanhu vemuno vakundosvika demonstration munoirambidza asi munoda demonstration yekune dzimwe nyika vana mutsvangwa nezanu pf vose tiri kukumbira kuti vagone kubuda mumagurupu iwavo vanototisemesa nokutaura kwavo
iwewe chabangu dai uri munhu anofunga munhu ane brain ungadai usingambofi wakaenda padhuze namunhu angabwa kana nezanu pf chikonzero nei munangagwa akapedza hama neshamwari dzako vanhu vakakuyiwa pagukura hundi mathousands nemathousands emadzikoma ako vanin'ina nehanzvadzi dzako madzibaba ako akaurayiwa vamwe vakafutirwa mumadzikomba vari vapenyu mathousands nemathousands emandevere asi nhasi nobuda chinongwa zviri kushamisira chakati kushatadza kuti papinde new government kuti vanhu vakombanzetwe hama dzoko dzikombanzetwe mandevere ane hama dzakaurayiwa haufungi haushandisi bureni unenge uchingowa wato chingwa pamwe uri kushandisira
ndinoda kutongotaurawo nyaya iyi yakafanana nana iyeyo anonzi shabhangu cho nyaya nashabhangu nanabiti izvi zvinhu izvi zvikaizvi isusu izvi hazvimbotishamisi izvi hazvimbotishamisi kana kawani nokuti zvakagara zvichingoriko izvozvozvo zvokuvanhu vatengesi vemubato vane vachitengesa bato vachidii vachinyuka vachidii vada kuparadza bato asi chinhu chehani chavanofanirwa kuziva vanhu ava ndechekuti munhu anenge achidiwa ndiye anodiwa munhu ari kudiwa ndivachamisa ende hatidzokeri mumashure tikuda vachamisa ndo vatiri kutoda vachamisa no matter what vangasora zvavo vachizama kudii kudii nyango vakazama kuda kutikambenawo kuti vatiitewovo zvigaro zvavo hazvishandi isu vatikuda ndivachamisa vana mozora vakazama zvose nhasi vari kuti handi nhasi vasvava vana kupe vakazama zvose asi nhasi vadi nhasi vasvava isu vatiri kuziva muridzi webato ndivachamisa no matter what nyange zvoomesei vachamisa ndovatiri kuda kuti vapinde muparliamend vasasora zvavo vachizvinetsa kana kuzvitambudza isu tikuda vachamisa pamberi navachamisa
manherumani mangwanani mangwanani mhuri yezimbabwe nyaya dzose dziri kuitika maererano nepolitics dzemuzimbabwe dzotodzinzwa tinodziona iro bato rezanu pf iro rinonetsa kuti vanhu vangaribvisa nemaelections namadhemo atichiita nekumirira zvisadhakizwa nekuti kutora kwarakaita masimba rakatora kubudikidza nehondo rarwisa varume saa nzira dzinogona kungoshandiswawo kuti vanhu vangagona kubvisa bato iroro inzira dzehondo dai paigona vana vezimbabwe maisa musoro pamwe chete kuti muitewo zvavakaita izvozvo zvekuorganizana mobuda kunze mondotrena modzoka movabvisa
chabangu anetsa chabanguyo chabangu anetsa zvakati kuzviona atovarokorwa monzora asi vanhu vanoti sei vasingadzidzi iye zvino monzora ari kupi iye zvino akutengwa futi nezanu pf akupiwa futi mari nezanu pf pedzezvo akuda zvemari yemapolitical parties ecc sei akutanga munongoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvemari akapiwa mari akatengwa nemari akanziwe tichakupa futi chii nyorera chete mari tichakupa mari sezvaipa monzoro achiti ndiyo bato guru iro risina kana irisina na city one nhasi ndo zvaakuita futi saka sei achidaro vanhu sezanupf ichinyengera vanhu izvosiyava vadhamba sei vachidaro vabvunzei iye zvino nhasi vanhu kune vanhu venhingi vari koko vakasungwa etriplec vakasungwa kumasvingo varohwa mushopu varohwa vauchitega chiromhanara vakutosungwa handima muchirowa vanhu sei mapurisa achitengwa zvakadaro ivo futi ndo vanoti hanzi kana waroha mhangara kana waroha mhangara wochimhangara wakusungwa iwachirowa manga. And the one now to Sano Pier from South Africa, as she's right. What would they to say, Machidare? What would they have to say to the
Sezo nguwedi ya pera, tumbote ya sasa ngeziri munauza nasi zimweze lengo the Battle Citizens Coalition for Change taka pamu kwa anesuro kumavuku muarare Amerika ino tiwanduwe wa jizibe ku Zimbabwe wanutambiru wa msukoro jepamu soro mu Amerika wakira nesu kamu gumina jusere nyemu rauzo kubamuza na kana uti 18.7% tichenza nsa negorera pera ndiri mu Washington DC.